Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumiguru 15, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana, vachiita maassociation, vachiita musangano yatinoti Freedom of Association and Assembly.
Ongororo yakaitwa neZimbabwe Human Rights NGO Forum inoratidza kuti hurumende ndiyo yakachikora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa mugore ra 2018. Veruzhinji vokurudzira kuhumbwa kwemitemo yakajeka inoranga vatori venhau vanotadza kuita basa ravo nemazvo.
Munhu wese anogara muZimbabwe anokuudza kuti itsinhema nekuti zvishukira every day. Mahosela aMohamed Musa akatoisa chisain chekuti price inogona kutochinja usati wasvika patiu.
Mitengo yezvinhu yeramba yechikwira kunyangwe Zimstats iri kuti zvave nani pane mwedzi mitatu yapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rembatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kunyanya kuitwa nehurumende. Pakodzero dzose dzakatyorwa muna 2018, sangano iri rinoti hurumende yakatyora zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana. Rutendo Mavere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekuparura gwaro ravo rinonzi State of Human Rights Report Zimbabwe 2018, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vadzika maibere vati mumwaka uyu mapazi ehurumende ndiwo akanyanyotyora kodzero dzeveruzhinji. Vabere vatiwo kuremekedza kodzero zvinoda kuti hurumende zvipire mukuchengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Mumwaka wa2018 tinoona kuti human rights violations mazhinji tingangoti zvikamu 72 kubva muzana aikonzerwa nemaitiro ehurumende. Zvichireva izvo kuti mashandiro ehurumende aya atingati mapurisa, mauto nemamwe atinoti mamilitia groups atinoti anoshanda zviita kunge ari kuregerwa achiita zvaanoda nehurumende ndo vakanyanya kukonzeresa kutyorwa kwekodzero dzevanhu mugore ra 2018.
Vabere vati kodzero yakanyanya kutyorwa gore rapera ikodzero yekuungana kwevanhu vakasununguka. Vatiwo vanhu vakafa apo vaiita zvinhu zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika.
So kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana, vachiita maassociation, vachiita musangano yatinoti Freedom of Association and Assembly. Nekuda kwekuti ndo gore rekuti mapurisa anga asingambodi kunzwa muchiti muri kuita musangano, vaviri kana vatatu vakada kuungana panenge patoo nevasori vanenge vachida kuteerera kuona kuti ndezvipi zvamuri kutaura nezvazvo. KumaNGO vaitumirwawo tsamba dzemathreats dzekunzi zvamuri kuda kuita misangano yezvisiyana inazvo. Kodzero yakanyanya kutyorwa ikodzero yeupenyu, the right to life, nekuti musi wa 1 August chaiwo vanhu 6 vakapfurwa nemauto.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum amai Blessing Gorejena vatiwo kutyorwa kwekodzero munyika kwawanda zvakanyanya kupfuura makore mashoma apfuura.
Takakatyamadzwa mukuongorora kwedu mugwaro irori kuti chakange tichitarisa namba neuwandu hwekuchikorwa kukodzero dzevanhu. Nguva pfupi pfupi yatakatarisa iyi kubva ndingangoti 2017 kusvika 2019 uno, chatova panhamba iri pamusoro kudarika zvatanga tiri tichienzana nemakore apfuura.
Amai gore jena vatiwo kuti Zimbabwe ibudirire mukuchengetedza kodzero dzevanhu, hurumende inofanirwa kuona kuti yaremekedza kodzero dzemunhu wese pasina kutarisa kuti abuda mumba maani.
Hurumende ndoine yandingati primary responsibility, atinoti majuti bier aya ekuona kuti vagari venyika vainjoya kodzero dzavo. Saka zvimwe zvataona muripoti yedu yataburitsai hazvisi zvinhu zvokuti zvinoda mari, zvinhu zvokuti vanongoregedza umwe uno vanhu veinjoya kodzero dzavo.
Asi mumwe wechidiki mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati kunyange hazvo vanhu vaine kodzero munyika, kodzero idza dzifanirwe kukanganisa mafambisirwo ebasa munyika. VaMugwadi vati magwara anoburitswa aya haana maturo ose.
Chinhu chandingangoda kuti vanhu veNGO Forum vatibvunzisisi, vanyatsotitsanangurira ndechekuti marights aya kana kuti kodzero idzi dzanangovako here zvisinei nekuti chero mukanzi namapurisa musaita mademonstrations kana kuti musaita marallies nekuda kwezvikonzero zvakati zvakati. Vematerialism mosha moenda ikoko nenyaya dzenyu kuti tarambidzwa materialism mosha kuti azoshuwa zvikonzero kana kuti mareasons apuwa nemapurisa akakodzera kuti musatenderwe kuita mademonstrations yenyaya kana ratidzero dzenyu nekuti munowanzodziita nemhirizhonga. Imoti toramba tichienda mberi togara mumatara torambidza moda kufamba motema mapurisa kupisa motikari dzemapurisa. Vari kuzvinyorawo here veNGO Forum ivavo mareports avo vari kutaura kuti hurumende yakatyora kodzero dzevanhu? Vari kunyorawo here kuti mota dzemapurisa dzakatsva, which means vanhu havaityora kodzero dzenhikikiri dzemapurisa uye vaityora mitemo yehurumende? Vari kuzvinyora here?
Zimbabwe Human Rights NGO Forum inotiwo hurumende inofanirwa kuumba hwaro hwenhaurirano nezvizvarwa zvese zvenyika kuona kuti bumbiro remitemo yenyika yaremekedzwa, kugadzirisa mitemo inotyora bumbiro remitemo yenyika, kuona kuti vese vanokanganisira vamwe vamiswa pamberi pematare vachitongwa nemhosva dzavanenge vapara, uye kusimbaradza dzidziso muvanhu pamusoro pekodzero dzavo. Masangano anorwira kodzero pamwe nemamwe mapato anopikisa akapomera hurumende mhosva yekusaremekedza kodzero yeupenyu pakapfurwa vanhu nemasoja muna 2018 mushure mesarudzo. Izvi zvakaitika zvakare munandira gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kambani yeFood, Seed and Grain kana kuti FSG nasi yaramba kuti yakabhadharwa mazana mana emamiriyoni emadhora ekuAmerica sezvakataurwa nevamwe vakuru vakuru mubazi rezvemari. Kambani iyi inoti yakabhadharwa nemaRTGS pamwe nematreasury bills pafotireza yose yayakatengera hurumende pazvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakuru vakuru mubazi rezvemari vanosanganisira Accountant General vaDaniel Muchemwa, Principal Director Budgets vazvine chimwe churu nevamwe vakaudza paramende kuti FCG nemamwe makambani aitengesera hurumende zvekurimisa pasi pezvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme neCommand Agriculture ainge abhadharwa nemari yekuAmerica. Asi mukuru weFCG vaSteve Moland varamba izvi kukomiti yeparamende inoona nezvekurima vachiti vakabhadharwa nema RTGS dollars nema treasury bills.
Can categorically state we never received even one.
Atinombogara tawana kana $1 kubva kuhurumende. Mari yese takaipiwa ari ma RTGS nema treasury bills. Yaive 20% ma RTGS imwe yese ari ma treasury bills.
Sachigaro vekomitii iyi vaJustice Mayor Jajena vaudza vaMoland kuti vaunze kuparamende umbowo hunoratidza kuti vakabhadharwa nemaRTGS nematreasury bills. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvingave zvinhu zvakashata chose kana vakuru vakuru vebazi rezvemari vakanyepera paramende pamusoro penyaya iyi.
It means we have been relying on the false hope yekuti kana uchifamba mutown unongochiti aiwa at least kune Ministry of Finance aingadaro ichisanganiswa nezvirikuitwa nemapoliticians. But kuona kwenyu iko kuona kwangu iko zvine zvinoti kuti tanga tine dambudziko rekuti tanga tichitarira corruption iri nyaya yema political leaders ari kuheda ma government ministries. But nyaya yacho izvine zviyakupinda kuma technicians ari mu ministry, which means we have a very serious problem ku Ministry of Finance.
Such garo we committee parliament inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende vatendai biti vakazivisa nezuro kuti vakuru vakuru vekubazi rezvemari pamwe neveku RBZ vachabvunzurudzwa zvekare svondo rinouya pamusoro penyaya iyi nedzimwe dzine chekuita nenyaya dzekurima munyika. Zvichakadai vaMoland varamba kuti vane chekuita nekambani inoita zvekuiga vanhu yeFCG sezvakataurwa navachuru navamuchemwa vachiti kambani yavo haina kutombogara yaita zvekuviga vanhu. Vatiwo zvichitevera kutaurwa kwakaitwa nyaya iyi zvave kuita sekuti kambani yavo inoita zvechitsotsi vachiti kambani yavo inoita basa rayo pachena.
Construed by many people and put in the newspapers that that these projects
zvakatoburitswa mumapepa nawo kuti zvese zvataiita zvaitwa nekambani inoita zvekuviga vanhu zvinove zvisizvo. Zvinoita sekuti zvese zvataiita zvakange zvisina kururama uye izvi zvakasvibisa staremu.
Got up to no good on these programs, which is just not the case.
Vaendera mberi vachiti kubvira muna 2016 kusvika pari zvino kambani yavo yakaendesa fortresa yese yaidiwa nehurumende pasi pezvirongwa zvepresidential input scheme zvakanangana nechibage nedonje. Vatiwo kunyange hazvo vakatotanga kuendesa kuvarimi fortresa yemwaka wa2019 na2020 vanoda mari yekunze kuti vakwanise kugadzira fortresa inokwanira munhu wese. Zvichakadai vakuru vakuru vemamwe makambani anogadzira fortresa anoti Windmill, ZFC pamwe neSebo Chemicals vanoti vanokwanisa kugadzira fortresa inokwanira munhu wese munyika kana vakawana mari yekunze inokwana. Mukuru weWindmill vaGeorge Rundogo vaudza komiti yezvekurima kuti vanokwanisa kugadzira fortresa yakawanda kana vakawana mari yekunze. Vatiwo pari zvino veruzhinji havasikukwanisa kutenga fortresa pachavo vega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSudan vatambira nemufaro kugadzwa kwaamai Nemat Abdalla semudzimai wekutanga kuva mutongi mukuru wemataredzi mhosva kanova kekutanga munyika dzechiArab. Vaimbo vachipanga mazano chikuru chemutungamiri weAmerica vaDonald Trump munyaya dzeRussia neEurope, amai Fiona Hill vakataura nezuro pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusora vachiti vaipikisa zvikuru kubviswa kwevaimbova mumiriri weAmerica kuUkraine, amai Mari Yavanovich.
Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats rinoti mitengo yezvinhu kana kuti consumer inflation mumwedzi mitatu yapfuura iri kukwira hayo asi kwete zvakanyanyisa sezvainge ichimboita. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi hazvina zvazvinoreva nekuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba muru munyika. Muna chikumi mutengo wezvinhu kana kuti consumer inflation wainge wasvika pazvikamu makumi matatu nemapfumbamwe nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 39.3%. Muna chikunguru wakange wave pazvikamu gumi nezvisere nechiga chimwe chete kubva muzana kana kuti 18.1%, uchizodzika kusvika pazvikamu gumi nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 17.7% muna nyamavhuvhu. Ko, izvi zvinorevei chaizvo? Tabvunza muzvina bhizimisi vari nhengo yeZanu PF vaGilbert Muponda.
Kusakwira kwezvinhu ndiri kutiratidza kuti vanhu nguva havachatonyatsotenga kuti mari dzacho hakuna. Saka even ari kutengesa wacho uyauya anopedzisira apererwa kuti havacharambi chikwidza zvinhu. Even kana chikwidza hako hasi chichatengwa zvinhu zvava kutengesa. Saka ndokwatinenge taakusvika pakuti vanhu vaya vari kutengesa vakuzoona kuti ukaramba uchikwidza zvinhu magasto maari yacho inobva kupi. Munhu anopedzisira angoprioritize atinoti mabasics aya ekuti akaona hupfu nebiro. Zvimwe zvakawanda wanda zvana majarini, munhu anenge akuita plani yekuti aiwa ndakutsvaga hangu kana mambaira kana madhumbe kana kugadza chipota haya nezvimwe zvakadaro zvokuti chinhu zvakaita sechingwa. Price ikwanisa kuramba ichikwira asi vatenga kuti vanodzikira pakuti vanhu vanoti chingwa takuita imwe plani yatinoti substitute product.
Asi vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vanovavo mumwe vatedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti sangano reZimstats harisi rekuvimba naro.
Munhu wese anogara muZimbabwe anokuudza kuti idzi nhema nekuti zvo zviri kukwira every day. Mahoseler aMohamed Musa akatoisa chisaini chekuti price inogona kutochinja usati wasvika patiwo. Zvinhu zviri kukwira hamazodikamwa iko zvino chingwa chakuita $12 vamugabe vakachisiya chiri $1 so things are raising. Ende chinonyanyorwadza apa inyaya yekuti fuel mafuta ari kukwira every week but nokuti transport ndone visende economy zvinhu zvese zvinobva zvatokwira saka zvinhu zveZimstart hazvina legitimacy hazvina credibility.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Chekutangisisa tinoda kuti tijeke sekuti makaona zviri kuatingati maformal price or inflation numbers nezviri kuitika paground zviri kuita sekunge kusiyana. Tiri kukonzeresa kudaro ndechekuti makaona economy yemuZimbabwe ya highly informalized. About 95% yeZimbabwean economy yamaoko atingati informal sector operators. Saka zvizhinji zviri kuitika in terms of my economic activities zviri kuitika iko ku informal, of which normally ma formal inflation numbers ano atinopiwa neZimstart haakwanisi kunge achiba capture zvinenge zvichiitika ku informal economy. Ndosaka muri kuona kuti hongu formal segment zvinogona kunge chichokwadi kuti paita a slowdown yekukwira kwezvinhu but zvinhu zvezhinji zvokuwanikwa kuinformal kune ndokuri kutengwa zvinhu nevanhu vakawanda. Ende ikoko vazhinji wacho vari kutodhimanda kunge vachibhadharwa nemaus dollars.
Vabiti vanotiwo hurumende inofanira kudzosa urongwa hwekuti vanhu vaudzwe kuti inflation yepagore inenge yasvika papi kana kuti annual inflation.
Mapepa muri kuverenga iwayaya haasi kuburitsa inonzi pachirungu annualized inflation. Annualized inflation ndo inflation yegore rese, ndo aggregate inflation yegore rese, ndo yakakosha iyoyo. Iyoyo ndo inoratidza kuti zviri kunyanyokura sei. Because iyoyo 17% iyi uri kuiapplya pane chimwe chinhu chihombe, so vari kuhwandisa chihombe.
Hurumende yakanambidza kuburitswa kweannual inflation iyi muna chikumi apo yainge yasvika pazvikamu zana nemakumi manomwe nemashanu nezviga zvinomwe kana kuti 175.7%. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muBotswana zvinoti zviri kuona bato riri kutonga munyika iyi reBotswana Democratic Party kana kuti BDP richikunda musarudzo dziri kuitwa svondo rinouya. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakavanda vanobva kuZimbabwe vari muBotswana vanoti bato riri kutonga munyika iyi richakunda musarudzo dzichaitwa nemusi wechitatu svondo rinouya. Bato reBotswana Democratic Party kana kuti BDP riri kukwikwidzana nemapato anopikisa anota Umbrella for Democratic Change, Alliance for Progressives uye Botswana Patriotic Front, iyo yakaumbwa nevaimbi vemutungamiri wenyika iyi vaseredza Khama Ian Khama. BDP iyo yanga iri panyanga kwemakore makumi mashanu nematatu kubva apo Botswana yakaona kuzvitonga kuzere mugore ra1966 inorombidzwa nevazhinji pasi rose nepamusana peutongo hwayo hwejekerere. Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachidzidzisa pakaboroni University College of Law vachaosi kungwengwe vanoti hazvisi nyore kuti BDP bviswe panyanga.
Ma African countries zvakati omei kuti bato rakatungamira rusununguko munyika ribviswe pachigaro. Zvinotinetsei ndisamuchona kumazhinji kwazvo nokuti mahondo kuti ibve zvinotinetsei. Saka ndokuna kuti asawo BDP munzira iyoyo kuti ingabviswa zviri nyore here kuti pano tiwane mutsudzurudzutsuru.
Vakukwengwe vanotiwo mapato anopikisa muBotswana ari kutadza kukwezva vanhu nekuti ari kuvimbisa vanhu zvinhu zvitori kuitwa neBDP.
Zimbabwe ndingati kwatiwa ne culture yecorruption yekuti chero munhu baanenge ari anengoti vamaregai ndibe ndikasike kutora zvunhu mbudzi inoramira payakasungirirwa. Saka munowo zvathat culture of corruption haisati yava deep seated inenge kudai iri kutanga zvakati siyanei. Saka muno ndoraso kuti transparency and accountability achiri ma aspects achiri kukoshesewa chaizvo.
VaAlois Musonza avo vanoita basa rekusona mudhorobha reFrancistown vanoti mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vanofanira kupiwa mukana wekuenderera mberi vachitonga nekuti vanozviva kugara nevamwe zvakanaka.
Ndinoshuviro yekuti iyeye angorambadi aripo pachigaro because kuda kuti zvinhu zvichinje vamwe vanenge vachichema kuti aiwa apa vanokanganisa pavanokanganisa but pane pamwe unongochiona kuti apa zvinhu zvakaudi aita zvinhu zvakazvadi zvachinja zvinhu because tikatarisa vanhu vachienda kumamainzi vakawanda vamwe vanenge vanga vatoinvesta kutoti vana vavo vari kupinzwa zvikoro chichi vakapirwa nemabasa because zvinhu vanenge kushanda nezvaunoziva pane kushanda nezvausingazivi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvara Joelin Senganegavi vanoti vamasisi nebato ravo vakachinja maitiro aiitwa panguva iyo vakama vaive panyanga munyadzi kushungurudzwa kweavo vanga vasina magwaro ekufambisa.
Ini ndoda yamasisi nekuti Masisi akatiitira zvakanaka kuti maZimbabwe tive nemapemiti uye takagara zvakanaka tenyai kubatwa batwa nemapurisa. Mabva Masisi paakapinda wangoti vanhu kwanisi vanhu vangu vaZimbabwe ngakwanisi kutora mapemiti vachiitirwa zvakanakawo kuti vagare zvakanakawo sezvo tiri vanhu veukamati maneighbor countries.
Vachitsigira mashoko amuzvaro Senganegavi, chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reGaborone vaSamson Gunda vanoti dai zvaibvira vapiwa mukana wekuti vapindire musarudzo dzemunyika iyi kuitira kuti vave nechokwadi chokuti BDP inokunda.
That Masisi awini because he looks like he's a young leader, educated, he looks like having vision. Saka he's supporting nyika dziri around Botswana. We like him. Vanhu vaye deportwa almost every day. These days now he understands the problem next door. Saka he's a better leader. Ngato daita tenderwa kuti vhura taito votawo. Chito musupport.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chavane ugaro wenyika iyi vaimanywe tambauka vanoti vanoona BDP yakafanira kupa mapato anopikisa mukano wekutonga nekuti yachipererwa nemazano.
Ndine degree, ndine qualified lecturer asi handiswana basa. 2 weeks back 5500 something wakagraduate vari kuende BDP still want to rule nekuti ngapamwe chance tione. You should not fear change. Kuti tichinje nochinji chinoitika mupenyu. Kuti wakatya change uri munhu hakuna kwaunoenda.
Kubva kuumbwa kweBotswana Land Protectorate mugore ra1889, sarudzo dzekutanga dzakaitwa munyika iyi muna 1921 pasina kuumbwa sangano reEuropean Advisory Council, iro raisabvumidza vanhu vatema kuti vapindire musarudzo. Asi zvinhu zvakachinja musarudzo yakaitwa muna 1965 apo BDP yoyaizikanwa nerokuti Botswana Land Democratic Party yakakunda munzvimbo makumi maviri nesere kubva mumatunhu makumi matatu neimwe dzakakwikwidzwa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vanhu vanoti panofanira kuva nemitemo yakajeka nekuti vatori venhau vanotadza kuita basa ravo vanorangwa zvakaomarara. Tinodzokora zvakare. Vamwe vanhu vanoti panofanira kuva nemitemo yakajeka yekuti vatori venhau vanotadza kuita basa ravo vanorangwa sei. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekunzwa mafungiro everuzhinji waitwa mubulaya nhasi nekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko. Segaro ziva, vatori venhau vapinda mumusangano uyu vati vanoda kuti bhiri reZimbabwe Media Commission Bill riburitse pachena kuti vatapi venhau havafanirwe kusungwa apo vanenge vatadza kuita basa ravo nemazvo. Asi mumwe mugari vangoni dzashekodoke vati kune vamwe vatapi venhau vanoresva kuita basa ravo nekuzviitisa vakati zvakakosha kuti pave nemutemo unobudisa pachena kuti vanoita izvi vanorangwa sei.
Chandiro chemera kuti hurumende ngaise mutemo
wekuti pane majournalist asingaiti basa rakanyanya rakanaka futi tsvagiridzo yakakwana ngavapiwe nezvirango zvinotovayeuchidza kuti ndikasaita basa rangu zvakanaka ndikaparadza upenyu hwemunhu a penalty is waiting for me. Ndo maoniro angu.
Murongi wemabasa musangano remedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatsinira maonero ekuti zvakakosha kuti vatori venhau vakwanise kuzviongorora pachavo vega pasina kupindira kwemapurisa.
Isu taogasa vatori venhau tinokwanisawo kuzvicherechedza nekutarisa nekuongorora maitiro atinoita basa redu zviri maringe nemitemo yedu savatapi venhau, mitemo isina hudzvanyiriri kana kuti mutemo usingazoita kuti matapi venhau vavhunduke vatye vaite basa ravo vachizotyira kuti pada kazo torerwa matano asiri maringe kunyamwe nemumburo wemutemo wenyika.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vasettlement Chikwinya vati vari kufara nemafambiro ari kuita urongwa hwekunzwa kubva kune veruzhinji.
Vatapi venhau kunyanya vari kuburitsa nyaya yekuti havadi kuti pavanenge vachiita basa ravo kana vachinge vakanganisa mukutongwa kwavo vange vachisungwa, iya inonzi criminal procedure. Vari kuda kuti pange paine boka ravo ivo vatapi venhau rinokwanisa kuva pamutemo yakaringana nematadziro aanenge aita.
Zimbabwe Media Commission Bill ndemumwe yemitemo mitatu inovandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurira ine musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Na Nigel ndiri kuHarare.
Taurai tinzwe mukoma Nigel, kwakamira sei kuHararo?
Zvino zvinomira zvakanaka. Every week maprize ari kukwira. To make measures worse, nyangu mabhondi acho yayo uchida kuti unomatsvaga mubhengi haumawani. Kuti sitomawana kuwane mari wakuchadwa incentive 100% kuwane mari iyo yako iri mubhengi. You can imagine prices almost every week my shops they are increasing their prices. Most of my shops here in town they are taking their prices in US dollars. Then they will just use the current black market exchange rate.
Mm-hmm.
For someone earning our local currency, it's not sustainable at all.
Saka imi muri kuzvigona sei mukoma, muri kubata mabasa api imomo?
Struggle tirimo, takutongogarira kutongoti nyika yedu bati zvina zvinomira zvakanasi.
Muri kutaura na Godfrey ndiri kuZimbabwe kuBrewer.
Taurai tinzwe mukoma Godfrey, kwakamira sei panyaya yemitengo kuBrewer?
Sisi mavhezvo zvinhu zvakaoma kuno. Takushaya kuti tingatizire kuti. Nekuti kwese kwese tikati tiende south kunourayo. Saka takungogara chete kuti nekuti inyika yedu bhati hazvino hazvina kumira zvako. Kuti ndirarame yemwedzi yose chaiwo because ndinoshanda mumaya. But kuti yemari yandinoda kuti ndirarame nemhuri yangu zvinenge zvichida kana pamwe ikaita 1500. Ndokuti ndikwanise but ezvino hatichazivi zvokupinda muchitoro. Takutomhanyira zvokumamaketi kunosvaga magokoko chaiwo. Gokoko unoriwana riri $55.
Gokoko chii hanzvadzi?
Gokoko kureva kuti chibage ibhaketi rechibage unoritenga riri $55 unogaisa $10.
Kuitira kuti mukwanise kuwana hufu kumba.
Kuti uwane hufu kumba. Shuga kana zveshuga zvave zvepressure kuti kuti ukawana shuga hazvichaiti zvinani kuti uwane hufu chete. Utosvaga zvimakabheji kabheji.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Materere musakanganwe chirongwa chevechidiki chethe connection chamunopakurirwa naMike Hove apo achinge achitaura nevechidiki nezvekodzero dzemwanasikana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ndotungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VO.